Manero akanaka, mangwane nakanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 31 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kutadza kutonga kwavo ivo tikatarisa isu kuti South Africa, makambani omusouth africa akaita sana South African Airways chaiwo kana kuti vana Eskom chaivo zvovowira pasi ufumi hweSouth Africa huchitadza kushanda. Masanctions ari muZimbabwe anokwana papi?
America inoramba mashoko akataurwa nemutungamiri weSouth Africa Vasiru Ramaphosa ekuti vabvakure veZimbabwe vari kunetsa muSouth Africa pamusoro pezvirango zvakatemerwa Zimbabwe.
Pavaitora mapfupa aya vaimatora atingati vachiona sekuti matrophies ekunoratidza kuti kwatabva uko takunda. Naizvozvo nyika yeZimbabwe yakazopa chikumbiro kuti tanga tichikumbirawo kuti mapfupa evana vedu yamakatora muchimadzosa.
Nyika yeBritain inoti ichashanda neZimbabwe mukudzorera kumusha mapfupa evanhu vakarwa hondo yechimurenga yekutanga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nezuro America yakapindura mashoko akataurwa nemutungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa avo vakashora zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vebato reZANU-PF neimwe kambani yehurumende muZimbabwe ichiti zvirango hazvinei nezviri kuitika muSouth Africa. VaRamaphosa vakati uwandu hwevabva kure zvikuru vanobva kuZimbabwe muSouth Africa huri kukonzerwa nezvirango zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica nedzimwe nyika muEurope. Imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvedzimwe nyika yeUnited States Senate Foreign Relations Committee vaJim Risch vanoti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vebato reZANU-PF hazvinei neuwandu hwevabva kure vari kupinda muSouth Africa, vachiti South Africa nehurumende yayo ndiyo iri kutadza kutungamira nyika dziri munharaunda iyi. VaRisch vanoti kutadza kweSouth Africa mukutsiura zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe ndizvo zviri kukonzera kuti vanhu vabude muZimbabwe nouwandu hwavo. Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paDefra University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvirango zviri kutaurwa izvi handizvo zvingapupomerwa mhosva yekukonzera zviri kuitika muSouth Africa nemuZimbabwe maererano nezvenyaya dzezveupfumi. Vachiti South Africa yakanguvi yatadza kutsiura hurumende yava Robert Mugabe uye yava Munangagwa pamusoro pekutyura kodzero dzevanhu zvinova izvo zvakakonzera kuti vanhu vabude munyika kunotsvaga upoteri nemafuro manyoro kune dzimwe nyika.
Ndiona kuti South Africa iri kuda zvaya kungopomera mhosva yamasanctions kuZimbabwe nenyaya dzokuti maZimbabwe anonzi awandisa muSouth Africa, asi chokwadi chaicho chaicho ndechokuti kuwandisa kwamaZimbabweans muSouth Africa handi kuti masanctions aomesa zvinhu muZimbabwe. Aiwa, apa South Africa apa vanenge vatadza kutaura vaRamaphosa vangangotaura nenzira iyoyo nokuti bato riri kutonga muZimbabwe tikati mining nawavo vane vakabetserana kubva kune zvakawanda, zvekare ivo vomuSouth Africa vanenge vachida kuvanda nenyaya dzamasanctions okuZimbabwe kuti zvinhu zvomuSouth Africa navanhu vari kuuya muSouth Africa vanovhiringwa namasanctions omuZimbabwe. Zveaiwa, kutadza kutonga kwavo ivo tikatarisa isu kuti South Africa, makambani omuSouth Africa akaita sana South African Airways chaiwo kana kuti vana Eskom chaivo zvovowira pasi ufumi hweSouth Africa huchitadza kushanda. Masanctions ari muZimbabwe anokwana papi?
Tiri kuona kuti nhengo United States Senate Foreign Relations Committee Jim Rich vanotivo chiri kunetsa apa kutadza kwe South Africa kutungamira mudunhu iri munharaunda iyi munoti nazvo
icho kwadi chaicho tinoona even yango varamaposa vasati vavapo vamugabe vachipo vavasinyatsi kubatwa zvakanyanya nokushorwa ne South Africa saiyo hombe imwe hombe muAfrica nomusouthern Africa inofanira kupa utungamiriri asi kuti utungamiriri hwacho hwavanopa vanenge vachikwenyedzerana pamusoro pokuti vangakwenya zvine simba kuti aiwa Zimbabwe kana makapiwa zvirango zveupfumi pane chikonzero zvekare kana makapiwa zvirango zveupfumi makapiwa nzira yokubuda muzvirango zveupfumi izvozvo nzira iyoyo makaifamba here nzira iyoyo muchiri kuifamba here nzira iyoyo muchaifamba rini saka pane kuvhunduka kunenge kuripo pane ushamwari huripo kuti kana tikaomesera Zimbabwe kudai iye iriyo shamwari iriko kuriko kunobva vatengi kunyaya vanotenga kusouth africa vamwe kana ivo vanoenda kusouth africa paZimbabwe vanondotoshanda mamwe mabasa asingadi mari dzakawanda saka tikangoti isu hwende hwesouth africa kunyatso kuti chimire nechokwadi kunyatso kuti inyatso kuomesera Zimbabwe inenge ine zvainosha nokuti vanhu ava kava vakawirirana kubva kuva dzehondo mapati aya ezanup f anc vanozivana mukati nokunze saka pano kukavhirana pakati paripo ipapa
chandinga ndakuziva kubva kwamuri profesa masosha ndechokuti sei imi munoziva mamiriro akaita zvirango zvakatemerwa vamwe vanhu vamwe vakuru vakuru muzanup f nekambani imwe chete muzimbabwe pamusoro pezvavanoti zvanzi kutyorwa kwekodzero dzevanhu sei dzimwe nyika dzakaita sana botswana nana south africa dzichimanyamanya nemanzwi wekuti zvirango zvakatemerwa zimbabwe asi chokwadi chichizikamwa chii zvinoita kuti vakuru venyika idzi vaite saizvozvo
ushamwari hukama noushamwari hwavanenge vainahwo zvekare chimwe chinoita kuti vange vachisapota Zimbabwe ndezvekuti inzira yokuvanza zvimwe zvavanoitavo zvavanosha kuzoongororwa vongovanda nerezimbabwe chete hongu tinoziva kuti zvinogona kunge zvakaitona masanches pamwe padoko ipapo panenge kuda pachivhimba upfumi hwezimbabwe asika masanches ava ari nguva yakareba zvokuti tinowaisumisine nguva kuchinzi zimbabwe inogona kuzviitira zvinhu zvayo hainei namasanctions aripo kweshe zvino zvazoita sei saka ndinoona kuti kukavhirana plasi kusha zvekare nokuti zvinenge zvichiitika kunze kwenhau dzatinozoverenga nokuona kuvatungamiriri ava zvakawanda zvokuti botswana kana vana south africa vakazangivo natsokurova zimbabwe chaizvo kwete kuti kushora zimbabwe chaizvo vanezenge ofonerwa vonzi konaiwe munun'una wangu kotaya zvandakabva kuitirawo chakati inyika dzinodyidzana kaita dzagara dzinodyidzana nechekare dzinenge dziine rimwe mukutaura dziri mubatanidzo wesadak saka dzine kakureverana kadzinoita tinoona kunyange vamugabe vachiripo former president wekubotswana chete ndiyewoga wakabuda akati aiwaka vakuru makura madii kubva vamwe vose vanga vasingazvioni here zvaiitika muzimbabwe ndiko kukavhirana kuya uku kuvanzirana chokwadi kusina kunaka muafrican politics dzose zvadzo ndo maitirwo adzinowanza dzaitwa idzodzo
avo vanga vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 zvichitevera hurukuro dzakaitwa pakati pechikwata chenhumwa dzehurumende yezimbabwe nenzvimbo inochengeta zvinhu zvakare kana kuti Natural History Museum iri muguta relondon nechikoro chepamusoro checambridge university nzvimbo mbiri idzi dzakaratidza kuti dzichashanda nezimbabwe mukudzorwa kwemapfupa nematehenya nezvimwe zvakatorwa kuzimbabwe panguva iyo britain yakanga ichitapa zimbabwe zvimwe zvinodiwa nezimbabwe kuti zvidzorwe zvinosanganisira mapfupa nematehenya evanhu vairwa kuti britain isatapwa isatapa nyika yeZimbabwe vanosanganisira mbuya nehanda avo vanokosheswa zvikuru muZimbabwe vachinzi ndivo vakatungamira hondo yechimuringa yokutanga kurwisa nhumwa dzeBritain dzaida kutapa Zimbabwe. Tabata Nyanzvi mune zvematongero enyika amai Laina Ndlela kuti tinzwe zvizhinji.
Nyika yeBritain yaturura mashoko okuti iyo ichange ichizodzorera mapupa ezvizvarwa zvemunyika yeZimbabwe. Mapupa aya anofungidzirwa iwo kunzi akatorwa pahondo yechimurenga chokutanga. Naizvozvo nyika yeZimbabwe yakanga yakumbira kuti mapupa aya mapupa evana vayo, naizvozvo ngaadzokere kunyika kwavo kwete kuti arambe achingove muBritain.
Ko sei mapupa aya akasvika kuBritain?
Pakupambwa kwenyika yeZimbabwe tese tinozviziva kuti zvakanga zvisiri nyore. Pane ropa rakadeuka. Ropa zhinji rakadeuka iropa revana veZimbabwe. Naizvozvo vapambe pfumi vaiti zviye kana vachinge varwisa vanhu paiwanikwa pane vanhu vazhinji vaizofa. Vanhu ava vazhinji vaizofa zvanga zvisingagone panguva iyoyo kuti vawanikwe umwe noumwe achipiwa rinda rake. Vazhinji vacho vaingokandwa yatingati muma mass graves vachivigwa vakadaro. Vaizodzokera zvekare ivo vapambe pfumi nokunotora mapupa aye vachienda nawo kunyika yekwavo, kuri kuratidza kuzvidza uye kuri kuratidza kuzvikukumadza, nokuti pavaitora mapupa aya vaimatora atingati vachiona sekuti matrophies ekunoratidza kuti kwatabva uko takunda. Naizvozvo nyika yeZimbabwe yakazopa chikumbiro kuti tanga tichikumbirawo kuti mapupa evana vedu yamakatora muchimadzosa kunyika yavo yechipikiro.
Vanofungidzirwa kuti ndivo vane mapupa akatorwa nemaBritish aya ndevapi uye zvaitirwei?
Mumwe wevanofungidzirwa kunzi mapupa avo akatorwa akaendeswa iwo Natural History Museum yekuBritain ndiCharwe Nyakasikana. Charwe Nyakasikana tinonyanya kuvaziva nezita rokuti ivo mbuya nehanda. Tichitarisa nhoroondo yenyika yeZimbabwe zvinonzi izvo mbuya nehanda vakaurayiwa vachisungirirwa pamuti mumashure mekunge vapikisana nevapambe pfumi. Kupikisana uku kwavakaita kwakakonzera kuti mbuya nehanda vawanikwe vachiuraya umwe wemaBritish. Naizvozvo pakuzourayiwa kwavakaitwa kunonzi iko mapfupa avo akatorwa akaendwa nawo kuBritain kuri kuzvidza mabasa akange achiitwa nambuya nehanda.
Sei zvakakosha kuti mapfupa evanhu ava adzokere kuZimbabwe?
Isu sevanhu vatema tine nhoroondo yedu yatinofanira kuchengetedza. Pakurayiwa kwambuya nehanda vakataura ivo vakati mapfupa angu achamuka. Naizvozvo tiri kuona kuti chiitiko ichi chekuti mapupa avo achidzorwa kunyika yechipikirwa ari kuzadzisa mashoko avo. Tinawo zvekare mufananidzo wambuya nehanda wedombo uri muguta reHarare unove mucherechedzo nechirangaridzo chebasa ravakaita pakusunungurwa kwenyika yeZimbabwe. Naizvozvo vana vedu vasukuru vedu vacharamba vachirangarira kwatakabva nekuburikidza nemabasa akaitwa neavo vakaita kuti nyika yeZimbabwe iwane rusununguko.
Avo vange vari Nyanzvi mune zvematongero enyika amai Laina Ndlela vari parunhare kuNairobi, Kenya neStudio 7. Imwe nyanzvi munezve upfumi inoti zviri nani kuti Zimbabwe ikumbire kuregererwa zvipereti zvayo kuti ikwanise kugadzirisa zvinhu zvinonetsa munyika kusanganisira kusimudzira nyaya dzezveupfumi. Hofisi yeZimbabwe Public Debt Management Office inoti Zimbabwe ine zvikwereti zvinopfuura mabhiriyoni gumi nemanomwe kana kuti US$17.2 billion. Vanodzidzisa zveupfumi paNational University of Science and Technology vaStevenson Dlamini vanoti chikwereti cheZimbabwe munyika chiri padyo nemabhiriyoni mana kana kuti US$3.8 billion, asi imwe yose iri yezvikwereti zvakatorwa kunze kwenyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Takatarisira nyaya yezvikwereti dzakatarisirana nenyika yedu dzakati dzinodarika $17.2 billion. Zvinoreva ndezvekuti dambudziko riripo nderekuti vana vedu nevana vavo ndo vachaita dambudziko rekubhadhara zvikwereti izvozvo. Nekuti kana dzadarika yatinoti 50% yeGDP yedu. So zvinoreva ndezvekuti zvese zvatinowana senyika gore negore, hafu yacho ndo inoenda kunobhadhara zvikwereti. Hafu yacho yeupfumi hwedu iri kuenda kunobhadhara dzimwe nyika. Izvozvoreva kuti kukura kwedu kuchanetsa nechekuti pese patinowedzera upfumi tofara kugurira mamwe dzimwe nyika upfumi hwedu 50%.
Vadlamini, sei Zimbabwe ichitadza kugadzirisa nyaya yezvikwereti zvayo?
Dambudziko iri harina kutarisana neZimbabwe chete, asi dambudziko rakatarisana nenyika dzakati wandei muAfrica, asi kunyanya isusu.
Saka nyika yakatarisana nei apa, Vadlamini? Takatarisa makuriro akaita chikwereti chenyika, chii chingaitwa nehurumende pamusoro penyaya iyi?
Zvoreva kuti hurumende inofanira kukumbira nyika idzodzo kuti dziregerere nyika yedu, dzitipe yatinoti amnesty. Vatiregerere, vatidzikisire mari yatinovakwereta. Nekuti ikaramba yakadaro, dzoreva kuti hurumende inofanira kuwedzera mataxes kuvanhu veZimbabwe. Inogona kuva nawo inonetsa kusvikira magenerations anoteera. Ndodambudziko ratakatarisana naro kana takatarisana nezvikwereti zvatinadzo yatinoti international debt.
Avo vange vari vanodzidzisa zveupfumi paNational University of Science and Technology vaStevenson Dlamini vari parunhare kuBulawayo neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti bato riri kutonga reZANU-PF rakashandisa mamiriyoni nemamiriyoni emadhora mukutenga motikari nezvipfekwa zvevatsigiri vayo nekugadzirisa upenyu hwevakuru vakuru vebato iri panguva iyo vazhinji vachinetseka munyika. MuNewsday makare, mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vari kushishikana zvikuru pamusoro pekusabatwa zvakanaka mujeri kwavaJob Sikala navaGodfrey Stole nevamwe gumi nevana vakavharirwa mujeri pamusoro pebato ravanotsigira. ZimLive.com rinoti Ethiopian Airlines yava kumhara muBulawayo rinova guta rechitatu muZimbabwe mushure meHarare, Victoria Falls neVictoria Falls. Ethiopian Airlines ichange chimhara muBulawayo kana pasvondo. Sangano rinogura kodzero dzevanhu reMatabeleland Institute for Human Rights rinoti rinotambira nemufaro kumbomiswa kwekutamiswa kwevagari veLuvimbi avo vachabviswa munzvimbo yavanogara kuti dhamu reGwai Shangani rivakwe.
Studio 7 ndinokuchingamidzai nemufaro mukuru
baba imodeno mafuri
ni ava chiri kuramba kusapota noe rega yaenda kumawere kumawere nkondongondo tarira izvozvo zvanayo nyika yeZimbabwe ngopararira munyika dzevaridzi nyika dziri dzedu ai marega kusapota zvinhu zvamunoziva kuti hatina kwatiikutiendesa tarirai kwatakabva ndokwatiri kuenda kuti chii chichabuda chinogona kubudisa naiyei zani chinhu chakaora kudhara
makadii makadii mateereri pastudio 7 apo makadii zvekemeni vashamarari pastudio 7 ndinokukasai mose ine ndine nyaya yangu please ndokumbirawo mundiudzirawo vatauri vevezanu pf kuti zvamuri kuita matakanyanyanisa mukuswera muchinotsvaga kuti kwanzisa nditibvisire masanctions kumacha kupedza mari yenyika muchimacha muchimachira nyaya yemasanctions munobvumira chete kuti vanhu vapinde murodhi kunomachira nyaya yemasanctions vanhu vari kuda kunomacha kuti jobs kana nastore vasunungurwe uko hamudi iko zvine zvimwe riri kuvhurira vanhu kuti vanomachira nyaya yemasanctions saka vochimenzi dhemokrasi inovhurirwa kuzanu pf chete handiti ndiudzirei vafanike kunyanya anonzi mugwadi uyo mutaurirei kuti zvamuri kuita zvakafumuka ndikukumbirisawo kana shoko era achirinzwa mugwadi anonzi mugwadi uyo neanonzi po nyati uyo muvataurire kuti zvamuri kuita zvakafumuka vana vezimbabwe vane kodzero dzekupinda murodhi vachiratidze pane zvavasingafari nazvo asi havabvumidzwi but kukanzi nyaya yemasanctions vonzi machai kana zanu pf ichida kuita any machi yavo vanonzi machai zvikangopera honzi hakusisina wese angoda kumacha kana maticha chaivo kuda kumachira nyaya dzemasararizi avo vonzi muda kukonzera mizhonga munangagwa nevanhu vako zimbabwe haife yakanaka ishi kana muchiita zvinhu hwakadai so gadzirisai hunhu hwenyu tisimukire tichienda mberi
hei makadii makadii tevashamarari vese vestudio 7 nokutendai nebasa guru ramunotibatira hei tinowa urombo kuti vana vedu vatakabereka havachatambi nhabvu zvichibva nemukuru uyu wavari kupa mamwe makore mashanu kureva kuti mamwe makore mashanu vana vasingatambi nhabvu maticha kuti unzi uri ticha utofanira kufamba wanyonga kuti ed uri mwana wechikoro kuti pamwe kuti upase wotonyonga kuti ed kuti unge uri mupurisa wotonyonga kuti ed ed wachona ndi ari kutikanganisira zvinhu vadiwe havasi kuzvionawo here vakuru avo kuchembera gai vakuru vakati kuchembera kudzoka kuita mwana mudiki vauraya zvinhu migwagwa hakuchina dzidzo hakuchina nhabvu hakuchina saka vana vodii manje isu vakuruwo todii tongoraramira munyika dzisiri dzedu zvinhu zvachona votowa kuti kwai takagadziri takatotenga zvinhu zvokuda kukambenisa zvokuda kuriga mafotsi vachifamba vachirowa vanhu taitashungurudzika veduwe tenda murambe muchipawo basa rakanaka ira muri kutibatira
mamukasei vashamarari vepastudio ndinodawo kutaura ndakanangana nevanhu vachiri kuvhotera zanu pf zanu pf munoivhoterera zvipiko vanhu svinurai vanhu zanu pf makore mangani ichitonga muchingonyengedzwa pasina chinobuda vanhu ngwarai kungwara ndogo munofanira kuita tarisai zviri kuitika zanu pf inoda kunyengedzai towards election voda kukunyengedzai tokuitirai chakati toda chakati ngavambobva zanu pf yaora hatichaidi ngavabve vana munangagwa zanu pf hatichaidi svinurai vanhu munosvika rini muchitambura kudai moda kuti tiita seizvezvi tiri kunyika dzevamwana tichishanda tichishambudzwa kunoku tichitadza kugadzira nyika yedu toko tinurai vanhu ngavambobva madharawa agare pasi ngagare pasi madharawa kumbotongowo vechidiki toda vechidiki vane fiucha bhozi mumadhara for sure life yenyu yatopera hamuchina hanya nevamwe vanhu imini saka zanu pf ngaimbobva kumbotongavo ndatenda
ndinoti zvangu ini mukomana ngaapinde tisati taenda zvedu kure ndiye munhu achatisvisa Kenani chete izvozvo ndi achatibvisa munyika yafaro ndinokumbira kuti kune vateereri vese masapotas ezanu pf dai maikwanisa kungochinjawo pfungwa dzenyu mupinde mukufunga kwakanaka
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvekuitika Muchikamu chino tinotarisa zvirikuitika muAmerica.
Maka akamira pamberi peungano yekucherechedzwa kwezuva revanasikana pasi rese musi wa11 Gumiguru pamuzinda waUnited Nations muNew York achitaura akamirira vanasikana vechidiki nhunha dzavo uye shuviro dzavo sevechidiki. Maka anoti shungu dzake ndedzekuti vanasikana vechidiki kuZimbabwe vawane izwi nemikana sezvaanoitawo kuno kunyika yeAmerica, saka achibatsira zvakanyanya kusimudzira vamwe vake kuZimbabwe sezvaakaita nezuro zuva rese kuChimanimani uko kwaitwa mitambo yenhabvu yevanasikana senzira yekuvabatsiridza kubva mumatambudziko avanosangana nawo. Mumwe wevaironga mitambo yanezuro ndigogo Christine Mandoringisa ndivo MTC patron wesangano rinokokerwa namuzvare Maka Chikowero. Tinzwei kuti vanoti kudiwo neurongwa uhwu.
Vana vedu vawanikwa mukana wokuti vamwe vanga vachibekwa zvikwata-zvikwata vachidzidziswa yatinoti nhanga. Pavanoti kunhanga ndiko kunodzidziswa vana vasikana zvimwe zvimasikreti zvemadzimai kana kuti zveusikana. Then tichidzidziswa vamwe vaiunganidzwawo vachidzidziswa about stopping kana kuti avoiding to get into drug abuse. Vachidzidziswawo zvakawanda wanda zvinoita kuti maspesi zekuti mwana awaniswe mukana wokubva wakapozition A achienda kupozition B ezvezvakanakira.
Captain wechikwata chemutambara high school chakakunda mumitambo iyi Natasha Mushango anoti vanofara nerubatsiro rwavanowana kubva kusangano raMaka.
Isusu tatadzidza semutambara tatodzidzawo kuti mwanasikana haufaniri kukwanisa kunonerwa nokuti unokwanisa kuenda kunonerwaka hauzokwanisi kunopesa machallenge dzakawanda. Saka kana uchitamba bhora hauzokwanisi kukwanisa kunonerwa
Captaini wetimu yeMTC Sirens Yolanda Shua anoti upenyu hwavo sevechidiki hwachinja kuburikidza nerubatsiro rwavanowana kubva kuna Maka nesangano rake.
Ini ndichokurudzira vasikana especially nezera redu kuti varamba vachingotambawo bhora nekuti dai zvaitoita kuti ndikatonawo timu inotondisposo ndaitodawo kuzotamba bhora ino ndichitendawo kunobata. Itsigire ndirokufara nekuti varotipigira kuti tikakasike kurorwa nguva zhinji nokuti vatitosikira kumagiraund sanguva yekuzororwa pasi vanokabatii.
Koordinator veMTC vanomirira vese vari muurongwa hwemitambo iyi vachibva kusangano reGirls and Goals vaBlessed Mudaka vanoti mabasa amaka anosimudzira donho ravo nevanasikana chero hake ari kunyika iri kure.
Vana vari kuratidza kufarira programu yatirikuita. Isusu programu yatachitiita iyi ndeyekukurudzira mwanasikana kuti aparticipate mune zvemasports. At the same time tifambisa shoko rekuti vana vadiki ngavarege kurodzwa vachiri vana vadiki. Saba tinounganidza vana vadiki vacho tozounganidza community yacho tichingorayira mashoko iwayo kuti regerai kutambira mari dzevane dzida kurodzwa vana vadiki. Nekuti kutaura kwandiri kuita izvezvo ngoma dziri kungorira, community yacho yakangoungana. Kana patamboita roko makuteni nemakochi necommunity tichiti ndimani ndimani, makochi wangaisumuka nemamoto avo vachiti tinoti vanorodza vana vadiki ande vanorora vana vadiki ngavavharirwe mukati. So tirikuona kuti shoko retu isusu ratirongofambisa yekuti no child marriages, no child abuse riri kufamba zvakanaka.
Vaimbove mumiririri mudare remarepresentatives kuNew Hampshire amai Jackie Witherspoon vaudza Studio 7 kuti havasati vamboona mwanasikana anenge Maka. Vachiti Maka akatanga kutaura pamaungano eUnited Nations aine makore gumi ekuberekwa. Pari zvino Maka anoti ane shungu dzekuramba achibatsira vamwe vake kuZimbabwe kuti mazwi evanasikana anzwikwe zvakafanira. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nendau yeIsindebele.